Mhiriyunga tiri mukati mayo kusideboard iri susturi kubeira zvatinomboti kubeira tikamboti kusoro saka pamba tinotombonosanganawo nemhiriyunga idzodzo dzinoti mabasa edu atinoita mamwe acho tichishandira munzvimbo idzodzo saka pamba tikufamba kwacho munogona kutovhiringidza mukati mekufamba vanenge vaita madhemonstrations avo vachivhara marodzi vachidii
saka muri kuzokwanisa kunge muchinzvengana nemhiriyunga iyiwo sei
Kudzvengana kwacho kutongoti pamubata ufanira kuchitombopatisipeta mukati nemhirizhonga yachoyo nekuti ukange watongopatisipetawa imomo unogona kuzopedzisira watozoingidzwa zvachose because pamubata unenge ngatikwanisikana kutaura potobhizi vanenge vachitaura potobhizi nemaactivations avanenge vachitaura kuti vanhu vakabatsira kuti zvinhu zvidai ndee kunyika kwedu ikoko saka pamwe pacho kuti uzoreka kuti unenge uchitaura shona unotova kuita by all means kuti usave munhu ari involved mukati menyaya dzacho idzodzo kana zvakatoya kwekutosimba chaiko kutogara kwekumba kunenge kutori nani saka zvinobva zvatozokuafekta basa rako raunenge uchiita
zvino hamuzotya here kurwiswa muri kumba ikoko kana vakaziva kuti hapanogara chizvarwa chezimbabwe nezvamuri kutaura kuti vanenge vachinongedza kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvakapindira musarudzo
Malevhels ekurwisana nechizvarwa zvekunze kwedzimwe nyika havasati vasvikavo mukati menyaya dzacho idzodzo asi chinoita kuti vasadari nyaya yekuti vanhu havasi kupatisipeta mumademonstrations kana kutora masaidzi kungozvigarirawo wega usina chaunenge uchingoitawo kana ukaona mhirizhonga yatanga usina kunzwa kuti handina kwandinokwanisa kunge ndichitizira ukangova sangowanawo mukana wekuti unge uri kumba ndiwo maponero atiri kutongoita plus kucontainment kwedu vakatongoti kuadvise kuti tisava tinopatisipeta mumademonstrations iwawo ndiwo amami vatii tichipota tichinzwa maadvise avanenge vachitipa kuitira kuti tinge takasungitudzika mukati menyika yatiri
imi mane nguva yakadiwo muri mumozambique
taane nguva yakati rebei tiri imomo saka tinomboti ukatibatie pamwe pacho ombodzokerawo kumba zoitawo tumwedzi kana kuti madhaizi odzoka uchingodaro ndourarama yedu iyoyo nezvatii tichitongoita
saka zvii zvikuru zvamunee muchiita muri mumozambique mukurarama kwamuri kuita
inini ndiri weudha ndine ichitoita basa rekuweudha ndogadzira mabhati mabhazi ndogadzira mavheranda screen ndogadzira madhozi ndinoita zvinhu zvakawanda zvinoitwa nechekuita nesimbi
muri kuzowana here misika yekutengesera zvinhu izvi
ike zvinezvi zvinenge zvakatoma nekuti dzimwe nguva nzvimbo dzanee ndida kuti mushandiri pamwe pacho nee ndida kushandira mumadhorobha munhu akavakawo shopi yacho anenge aida kuisirwawo mawindo akanaka anenge aida kuisirwawo mabhagla bhazi akanaka anenge aida kuisirwawo madhoo akanaka saka pamwe pacho unotozotoona kutoti zvinenge zvichivafekta kwaunenge wautokwanisa kutoshandira kutoshandira kune munhu anenge atori kunze kwedhorobha vanenge vaine dzimba dzavo vaya ndo vaunenge wakwanisa kuti unge uchishanda nawo saka kuti ukwanise kuwana vanhu ivavo zvinotinetsei because mapechi zhinji iri mumadhorobha muri kukanganiswa imomo
pane zvizvarwa zvezimbabwe zvamunoziva here zvakabatanidzirwawo mhirizhonga iyi
area yatiri ike zvinezvi so far hakuna kusiya kwekuti unenge uchingonzwawo kana ari matruck driver pamwe pacho matruck driver ndo anenge uchingonzwa kuti pavanenge vachifamba mumarodzi umo vazovharirwa rodzi pamwe pacho vazotemwa nematombo vazodii ndo maripoti atii tichikungonzwawo